the women getting up, where are they going? Aiwa, it shows disrespect. Ah, this kuita zvamurikuita. Murikuenda kupi? Ah, ndichitaura. Murikuda kunopirwa zvinhu zvandauya nazvo futi. Asi zvandiri kutaura musi kuda kuzvinzwa. Aiwa. What I'm just thinking, ndezvekuti vese vasumuka vaenda uko. Vasara kundo vachawana vese vasumuka ngavagare ikoko. Aiwa, it's unfair. Both of them by such a boy, but Makoto Sumuka. Who knew what they just say? You should just come back and sit down.
Asi ndinoziva kuti masoja angu ari pamberapo.